Boss of the road team,
Skymax.
Skinny captain, Skymax. Shika shika,
yeah.
Sorry, hajire, uri sorry. I'm sorry, kuti uri sorry. Kwandiri sorry, hai sisiri sorry. Dai uri sorry, usisiri kuti sorry. Sorry, hajire, sorry. I'm sorry, kuti uri sorry. Kwandiri sorry, hai sisiri sorry. Dai uri sorry, usisiri kuti sorry. Aikona kutemba ndokuda. Dai shingirira nichifunga zvinobuda. Kana ndisipo sara uchibuda. Manje inini izvozvo kusazvida. Asika this time, my sorry sorry. Want to manisa neva kumana vemarori. Kureva kuti inini handina tiri. Manje apa hapana sorry. Kuti sorry hazvireve uri sorry. I'm sorry kuti uri sorry. Kwandiri sorry haisisiri sorry. Dai uri sorry usisiri kuti sorry. Sorry hazvireve sorry. I'm sorry, kuti uri sorry. Bandiri sorry, hai sisiri sorry. I uri sorry, usisiri kuti sorry. Taitofara kuti ndazo mwana. Achazovawo amai vevana. Bona rudo rwedu kwatabva kachana. Asi nhasi wandiratidza kusakutsikana. Ndiye amai we. Ui 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 ui. Kuti sorry, hazvireve uri sorry. I'm sorry, kuti uri sorry. Kwandiri sorry, hai sisiri sorry. Dai uri sorry, usisiri kuti sorry. Sorry, hazvireve sorry. I'm sorry, kuti uri sorry. Kwandiri sorry, hai sisiri sorry. Dai uri sorry, usisiri kuti sorry. Aikona kutemba ndokuda. Dai shingirira ndichifunga zvinobuda. Kana ndisipo sara uchibuda. Manje inini izvozvo kusazvida. Asika this time, my sorry sorry. Want to manisa nevakomana vemarori. Kureva kuti inini handina tiri. Manje apa hapana sorry. Kuti sorry hazvireve uri sorry. I'm sorry kuti uri sorry. Kwandiri sorry hai sisiri sorry. Dai uri sorry usisiri kuti sorry. Sorry hazvireve sorry. I'm sorry kuti uri sorry. Kwandiri sorry hai sisiri sorry. Dai uri sorry usisiri kuti sorry. Taitofara kuti ndazo mwana. Achazovawo amai vevana. Bona rudo rwedu kwatabva kachana. Asi nhasi wandiratidza kusakutsikana. My way, you, 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 you,
you,
my way,
Skymax.